Manira kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nanhasi uri musi wechina chikunguru 28 2018 nguva dzava 6 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakuru vakuru vehurumende nezanupf voramba vachipa zvikonzero zvakasiyana siyana panyaya yekuti sei mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasina kuenda kumusangano kuwange Colliery Stadium nezuro.
Ndakabatwa chibharo 2008 ndiri mukore 14 ndikarohwa kuri musi 27 June.
Vamwe vatsigiri veMDC vorangarira kupondwa nekubatwa chibharo kwavanoti vakaitwa nevamwe vatsigiri veZANUPF muna 2008.
Tikatarisa nyaya yedisability resource allocation yedu yagara inenge iri shoma. Saka for my events akadai kungobatanidza batanidza mari.
Masangano evakaremara oita musangano mukuru kwaMutare. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi kuRussia, Germany ichiburitswa mumakwikwi aya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kubuda munyika nhasi vachienda kunyika isina kudomwa nezita, asi chikonzero chekuti sei vasina kuenda kumusangano kwavaitarisirwa nezuro kuwange Colliery Stadium iri kuramba ichitemesa vanhu musoro nekuti vakuru vakuru mubato reZANUPF nehurumende uye mapepanhau akaita seChronicle neHerald anowanzorerekera kuZANUPF nehurumende ari kunyorawo nyaya dziri kupesana. VaMnangagwa vainge vari kuhwange vachiparura gwenya remagetsi vachizotarisirwa kuenda kumusangano webato ravo sezvavari kuita mazuva ano. Asi vanhu vanonzi vakaungana vakafambira dhongi rakaora sezvo vaMnangagwa vasina kuzoenda kunyange hazvo vamwe vanhu vainge vafungobata jongwe muromo. Vachitaura nevepanhau reHerald, mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vati mutungamiri wenyika anga asina musangano kuwange Colliery Stadium sezvo ainge aine misangano yakakosha kuHarare. Asi vachitaura neHerald sachigaro weZANUPF kumateberland north vaRichard Moyo vakatiwo vainge vakatarisira vaMnangagwa kunyange hazvo vakazokundikana kuuya nenyaya yebasa. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vanogona kunge vasina kuenda nenyaya yekushomeka kwevanhu. Vamwewo vanoti zvinogona kuve zvine chekuitika nekuputika kwakaita chombo chinofungidzirwa kuti e-grenade kuWhite City Stadium nemusi wemugovera chakapotsa chauraya ivo vaMnangagwa nevamwe vatungamiri venyika, asi chikazouraya vanhu vaviri vanovachengetedza vamwe vanhu makumi mana nemapfumbamwe vachiendeswa kuchipatara. Vamwe vaviri vevakakuvara ava vanonzi vaendeswa kuzvipatara zvemuHarare vachibviswa kuBulawayo. Vamwe vatsigiri veMDCT kumashonaland west vanoti vakashungurudzwa musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008 vanoti havakanganwe zvakaitika izvi sezvo vakapara mhosva dzemhirizhonga idzi vasina kusungwa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita uyo akabatwa chibharo mumusha weShackleton pedyo neChinoi anoti akabatwa chibharo nemunhu waanoziva asi hapana zvaakaitwa.
Ndakabatwa chibharo 2008 ndiri mukore 14 ndikarohwa kuri musi 27 June.
Mudzimai uyu anoti kunyange hake akamhanhara nyaya iyi muna 2008 nyaya yaka isati ya tongwa kusika parizino.
Kwa 2008 kukoti nouya asa istempu na mkoti. Tika shuka kukoti nungo zoro wa chizika ataka kudari cha kushedza. Chino zoro wa nemuna nuzi pipi dui. Fakaita mfupi mchuku wani manzazo.
Vastu wati garaji au waka pipiza semu miriri wechinoi mparamende vanoti waka pisi waimba kusungwa uye kushunguruzwa zvakaipisisa apo vakatorwa usiku vachirohwa asi vanoti hapana nyaya yakaendeswa kumatare dzimhosva
vakauya vakadibombera imba then after the my election then from there zvinotauzogara nai vamunhu zvakanaka ndangogara takunda kuchichidzirwa ibva kubasa because haufanira kushanda mukambani iri muno muzimbabwe nokuti makambani ose ari owned namugabe saka inini zvakazoita kuti pa 2008 ndisiye basa ndozomira ndakuita 2000 MP so iwayo nhoroondo iyoyo inoita kuti kushungurudzwa kwangu kwakanyanyisa ndisingataure kwokutorwa nemapurisa usiku ndichienda kunorohwa ndichaadhaptwa ndichiita sei
vagaradhi vanoti hapana kuyananiswa kwakaitwa pakupisirwa kwavo dzimba nekutotywa kwavakaitwa kwesvondo rose vagaradhi vanoti vakarasikirwa nezvinhu zvakawanda zvekuti vanoda kuripwa nehurumende ichasarudzwa musarudzo dzemwedzi unouya
ya inini semunhu zvangu ndinogona kuti togona kufunga kuti haane togona kuti zvikanganwe but ndisingazivi kumhuri because mhuri yakaafektwa especially nokupisirwa kwemba ndakarasikirwa nezvinhu zvakawanda zvakafanana neproperty yemumba zvandisingakwanisi kuti inini ndikakwanisa kuti ndizviite feza kuti kuti nditi hano wero ngazvingodai asi kana kudai ndaikwanisa kuwana kuti ndinokwanisa kuwana compensation yezvinhu izvo I think zvaigona kufadza nekuti mhuri yangu inogona kuti vaone kuti zvinhu zvavo zvadzoka
sachigaro webazi reMDC TV Veteran Activist Association vaLawrence Mulambo vanoti vakarangarira zuva iri nezuro nekugadzira makuva enhengo dzavo dzakaurayiwa muna 2008 vamulambo vanoti vacharangarirawo zuva iri nekuita musangano uchashevedzwa mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vataure nevakakonzeresa mhirizhonga sezvo vakagadzirira kupupura zvavakaita
parizvino isusu seveteran association tanga tagara tiri kugadzirira vanhu vakaurawa nepolitical violence tovatadzika tinoenda kuhurungwe not hurungwe not tapiwa mbwando and others whom I cannot now sezvino of your head tell you ndivanani mastawo tinoda kunogadzira makuva avo tobva taavaka toita musangano ikoko tichidanawo futi maperpetrators vaikonzeresa musindo wacho kuti vauyewo vachipawo matestimoni avo pamakuva ipapo kuti vanhu vagone kurapika
sarudzo yepresidential runoff muna chikumi 2008 yakaita mhirizhonga inotyisa iyo yakasiya zviuru nezviuru zvemdct vasisina pekugara uye vanhu vanodarika mazana maviri vakafa mumhirizhonga iyi nepamusana pemhirizhonga iyi mutungamiri wemdc muchakabhu Morgan Tsvangirai vakabuda musarudzo iyi vachiti yainge izere ropa izvi zvakaita kuti vaive mutungamiri wezanu pf varobert mugabe vakwikwidze vega zvichitevera kubuda kwavatsvangirai ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chiguriwa
mubatanidzwa wemapato ari kupikisa wepeople's rainbow coalition kana kuti prc unotungamirwa naamai joyce mujuru unoti hausi kufara nezviri kuitwa nezanu pf kumasvingo west uko vari kupomera bato iri mhosva yekutyisidzira nhengo dzavo gandri maramba anoti panyaya inotevera
vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro pasikato kumasvingo vari kumirira prc musarudzo dzeparamende kumasvingo west vahenry makusha vati vatsigiri vavo vakugara vachitya mushure mekunge mumiriri wezanu pf vaezra chadzamira vakaudza vagari kuti vachaita mhirizhonga kana zanu pf ikasavhoterwa vachadzemira vanonzi vakataura mashoko aya apo vakaita musangano wavo nemusi wemugovera wapfuura
vachadzamira vakaita musangano nomusi wemugovera panonzi pavaradhi vava namamakwarimba natrust muzondo wechikani ivo vakapromisa kuti kana munhu anenge avhotera opposition kana munhu wavhotera kandidheti iyo inonzi makusha tichazenge tichizvapisira dzimbano kuvarova. Iyo vakazvifumuka vachiti vanoda kundopa mudzimai wangu ini regalia yeZANU-PF nokuti ndani support ZANU-PF. Zvinova zvakazokona kuti vakazoshaiwa kuti vopani nokuti vaivapo kuda vakazosha kuyana yekumba kwangu. Vakaudza kuti iye uriko kumba. Vobva zvapera zvakati asi maplans avo vanawo. Havanawo kutoti varonge kudi kurova vanhu. Saka vanhu paelection shuwa vanhu vakusha. Kuti free and fair hapana nokuti hatisi kutendewa kuita marareri zvakasungunuka. Vanhu havasi kutendewa kuenda kumarareri opposition. Nokuti utungamiri hwekumusoro kungotaura asi paground hapana chinobuda vanhu vane vachingoshikidzigwa. Nokuti vanhu vana masabhuku. ZANU-PF inokambena ichida namasabhuku. Tungaanzai vanhu venyu. Wonzi warega. Chikafu hawani, chia hawani, ndo zvaivapo. Nokuti paitoitwa musangano paiva nechikafu, chesocial office akavira navanhu ipapo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vachadzamira avo vanova sachigaro weZANU-PF kumasvingo sezvo vakange vasingadairi nhare mbozha yavo. Vamakusha vati vamwe vatsigiri veZANU-PF nevari kumirira mumakanzura vari kufamba mumaruwa mazuva ose vachimbisa vanhu mhirizhonga kana vakasavhotera ZANU-PF. Vakati izvi zviri kupikisana nemashoko anogaratarwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekurudzira kuita sarudzo murunyararo. Mumwe mutsigiri wePRC akanga ari pamusangano uyu varadhio chinoda vati vakamanikidza kuenda kumusangano weZANU-PF mushure mekunge vatyidzirwa.
Vanhu vari kutichidzira vachiti kana munhu anenge avhotera opposition tinofanirwa kuti tinodzingwa muno nenhau yekuteta vhota paopposition. Saka ivo vari kutaura vachiti chero munhu ita zvavanenge vachidaiwo sevanhu vebato reZANU-PF vachiti manikidza nekuti tyisa vachiti threatena kunyange pakufamba kunyange zvimwe zvatichida kuita tichida kutamba mabhora tiutadza kumatamba zvakanaka zvichinzi ndeve opposition. Saka zvinhu izvozvo zviri kutirwadza sevadiki tichingodawo change palife yedu but tiri kumanikidziwa nevanhu vachitirambidza zvatinoda bhora harichatambwi zvakasununguka kana kufamba vanhu havachafambi zvakanaka kana kugara mudzimba izvinota kutoita kuti pamwe tinogona kungodzi.
Mumwe mutsigiri wePRC akaramba kudongwa zita rake akatiwo madzishe nemasabhuku ari kushandiswa neZANU-PF kutyidzira vanhu kumaruwa.
But ndakanyakusabatika zvakanaka kuti anova kansela wokwad 13 weZANU-PF uri muimba yeushe wakauya pamusangano apa anonzi Trust Chikane achizviti iye ndini mambo kana munhu musi wa 30 tikaona pastations aya anoti nemamwe anesikatu ei pane ndo panovhotera vanhu vedu vazhinji vemunomu pane vhoti inotaura kuti ndiye opposition. Musi wa 31 tinenge tatoona kuti wavhotera opposition ndiani uchimidzi kuti musi wa 31 tikuuya nematarakta emagiredha edu kuzogiredha musha womunhu iyeye.
Asi mutauriri weZANU-PF masvingo vaRonald Ndava vakaramba kuti bato ravo riri kutyidzira vanhu vachiti vanopikisa vari kuda kusvibisa zita rebato ravo. Kuchema chema nenyeye mhirizhonga kuri kuenderera mberi zvikuru mumaruwa kunyange hazvo mabato mazhinji ari kukwidza kusanganisira ZANU-PF akasainirana pasi kuti achaita kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Sarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 30 Chikunguru uye masangano avana chipangamazano achiti sarudzo ine mutsindo iri pakati peMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neZANU-PF inotungamirwa navaEmmerson Mnangagwa avo vakapinda panyanga mushure mekunge mauto apidigura pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna Mbudzi gore rapera. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
Masangano evanhu vakare vane urema hwakasiyana siyana ari kuratidza mabasa anoita kuitira kuti veruzhinji vave neruzivo rwezvinoitwa nevakaremara. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa cheNational Disability 2018 Expo icho chinopera nemusi wechishanu kwaMutare. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vakaremara vanobva kumativi mana enyika vari kwaMutare vachiratidzira veruzhinji zvavanogona kuita nemaoko vavo muchirongwa chiri kuitirwa muguta iri kekutanga kubva chavambwa. Mumwe varongi veNational Disability Expo amai Juliet Muzondo vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chiri kufamba zvakanaka vakaremara havazi kuwana rubatsiro runokodzera kubva kuhurumende.
Tikatarisa nyaya yedisability resource allocation yedu yagara inenge iri shoma. Saka for ma events akadai kungobatanidza batanidza mari tichingowanawo masupporters vanenge vachivaunza ruoko rwavo vachiisa mari kubva pakatanga expo kusvika gore rapera iri takaisapotwa zvikurukuru neunicef but gore rino vanenge vakatichinjei support yavo towards nyaya dzedisability asi zvisinei takawana support kubva kune mamwe maorganizations vanosanganisira Zimbabwe Traffic Safety Council vakatipa mari yakati kurei nenasa vakatipawo mari yakati kurei uye masangano ari pano ari kuexhibita vanotarisirwawo vane macontributions avanoita madisability organizations vanocontributa $50 kuti vakwanise kuexhibita then kusvikawo kumacolleges nemamwe macolleges anotipa $200 ati macollege nemauniversities tozotarisa mamwe macorporate supporters vari kutipa $300 saka kubva kuunganidzwa kwemari idzodzo ndozvinakatibatsirawo kuti tikame up neevent yakadai inoita makosta akati wandei kutarisira accommodation nekuti takusanganisira makaorganizations anobva nyika yese yezimbabwe ine makosta eaccommodation ine makosta etransport zvese zvinenge zvichida kukavhiwa tisinga taure zvechikafu nekuti dumbu ushumiri hwedumbu hunodikwa
amai muzondo vanoti chirongwa chavo chine chinangwa chekushambadza zvinogona kuitwa nevakaremara
tiri kusangana paNational Disability Expo 2018 it is a program yanga ichirana for the past 6 years tichisanganisa masangano anoshanda nevanhu vane hurema kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzezimbabwe gore rino tiri kufamba netimu inonzi disability inclusion for sustainable development walk the talk leaving no one behind National Disability Expo yakatangwa kuri kuda kuratidzira zvinogonekwa nevanhu vane hurema like their abilities and also kuti masangano evanhu vane hurema asangane vachionesana kuti kana ari munhu ane hurema ari pano azive kuti kana akatanda maushes anogona kuenda kwakati akati ari kudawo kungoziva anoenda kwakati maorganizations edu anosanganisira zvakare magovernment service providers maparastatals tine representation yana NASA tine also masocial welfare ministry of health Mutare City Council macolleges edu ana Bulawayo Poly Mutare Teachers College mauniversities edu ari pano vese vane chekuita nehurema angava madisabled people's organizations
mudzidzi wepaBulawayo Polytechnic uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara vatafadzwa matope vanoti expo iyi inobatsira vakawanda nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira vasina kuremara
Expo iyi iri kubatsira kuti vaya vatinorarama navo vanenge vasina kuvasina kuremara vanenge kwakwanisawo kuva neurikunzwisisa vakwanisa kuwanawo neruzivo rwakatsetseka ruzivo rwakakwenenzverwa kuti mwana kana akaremara munhu mukuru kana akaremara chembere yakaremara inochengetwa sei inofanira kunge ichionekwawo sei mukurarama kwedu uyezve kana tikapinda muzvikoro vamwe vatinenge tichirarama navo vanenge vasina kuremara vaya vanenge vakwanisa kunyatsonzwisisa isa kuti kana munhu akaremara uyu anofanira kunge akabatwa sei saka chidonzo rakafanira gore rino iri kuti tinenge tichitaura kuti vanhu kana vari pano sezvo zvinotaura kuti tiri paedition yechitanhatu tiri kuona kuti mashoko edu nekushambadzirwa kwedu kwedisability expo kuri kuenderera mberi zvakanakisa
vawalasi mupfuma avo vanoshanda nesangano revakaremara rinonzi freedom to the disabled persons in zimbabwe vanoti kusangana pamwe chete kunopa kudyidzana kunobatsira kuti vapane ruzivo pazvinhu zvinogona kusimudzira vakaremara
expo inguva inosangana vanhu vanorarama nehurema hwakasiyana-siyana donzvo riripo nderekuti vanhu vapane unyanzvi hunowanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana uye hunyanzvi hunobva mune vanhu vane hurema hwakasiyana-siyana chinangwa ichochi chinoita kuti vabva munzvimbo dzakawanda vapangidzane mararamiro avanoitawo sevanhu vanorarama nehurema
zviratidzwa zviripo gore rino zvinosanganisira zvisonwa zvirukwa zvinyorwa mifananidzo yekudhirowa zvivezwa zvekupenda nezvimwewo zimbabwe ine vanhu vakaremara vangangodarika mazana mapfumbamwe ezviuru ndakamirira studio 7 mamutare ndini Ilwe Damoyo
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinoita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Mutungamiri webato Rebuild Zimbabwe Alliance vanowa Manyika ndeumwe wevari kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika. Dr. Manyika vanoti ivo nebato ravo vakasiyana nemamapato nekuti vanoda kutungamira kwete kutonga. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naDr. Manyika naTanonoka Wande weStudio 7.
Ine ndiri muchizvarwa zvabva chemuZimbabwe, ndakakurawo ndichienda kuchikoro ndisina kupfeka bhutsu sevamwe, tichiverenga nekenduru uyezve tikakurawo mumba medu tichiona kushinga kweavo vaiti aiwa tofanira kuchinja maitirwo ezvinhu muno muRhodesia nguva iyoyo. Vamwe vangazive hama yangu baba mino vangu vainzi Robson Manyika, ndovamwe vakutanga vakaenda kuhondo 1963.
Mungadhudzei pamusoro pebato renyu?
Bato redu isu Rebuild Zimbabwe Alliance rakatanga nekuti isusu takanga taona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika nemuno munyika kazhinji kachona hazvipihwe mukana wekuti zvishandewo kuti nyika yedu ibudirire. Takaona kuti pane vashoma vanenge vachitaurawo kuti toda kuita gutsa ruzhinji, asi chokwadi ndechekuti harisi gutsa ruzhinji, inongori gutsa ivavo vari muzanu nevavo vanonzi vakanga vari kuhondo, asi vanhu vakawanda vachitambura. Saka tazvionawo izvozvo, ndokubva tafunga kuti aiwa tinofanira kuti tiite musangano wokuti munhu mwana wese wemuZimbabwe anogona kuti awane mukana wekuti ashandire nyika yake.
Rakarerekera kupi bato renyu?
Hatisi kurudyi kana kuti kuruboshwe, aiwa, asi isu tinoda kuita zvinhu zvinoshandira Zimbabwe. Zvinhu zvachona izvozvo zvinofanira kunge zvichiita kuti makambani ashande. Tinofanira kunge zvichiita kuti avo vari kuda kuita zvinhu, vanoda kurima, vanoda kuya muno munyika munomu kuzovhura makambani nezvimwe zvakadaro, avachizviita zviri pamutemo, vakwanise kuzviita.
Chii chakaita kuti mufunge kupinda mumakwikwi eutungamiri hwenyika?
Ini chakaita kuti ndide kupinda makwikwi eutungamiri hwenyika kutaurira ichokwadi vahwande ndechekuti tinoona kushaya hanya kweavo vanonzi vatungamiri, uchiona kutambura kuita vanhu iye zvino.
Dr. Manyika, semuchiti inini ndimwe muri nani pana vamwe vese?
Handiti tukurwira yatinoti demokrasi. Demokrasi inoda kuti ngapave nemukana wekuti vanhu vasarudze uyo munhu wavafunga vanofunga kuti ari kuunza mazano anogona kuvabatsira. Kana tadaro hazvina basa kuti vanhu vacho vangani 1000 here kana kuti 100 here, aunza mazano anofunga kuti anoita kuti vanhu vafunge kuti magariro avo achachinja, ndiye achasarudzwa nevanhu.
Sei muchifunga kuti bato renyu ndiro rine mhinduro, ndiro rine maanswers ari kunetsa Zimbabwe?
Bato redu isusu tiri kutarisa zvinhu chaizvo zviri kutambudza vanhu, uyezve mukateerera zvinhu zvatanga tichitaura nguva dzese idzi, hatisi kungotarisa zvinhu, hatisi kungotaura zvinhu zvokuda kufadza vanhu. Aio, isusu zvinoda kumira pachokwadi tichiona kuti zvinhu zvinogona kubatsira vanhu ndezvipi. Pane vakawanda vanogona kusimuka vachivimbisa zvinhu zvakawanda wanda, isusu hatisi mukuvimbisa mumakwikwi ekuvimbisa vanhu zvinhu aiwo, asi tikuda kuti tinyatsotaurirana chaizvo nevanhu chokwadi iningati icho tondo chimwe chinhu chinoita kuti tisiyane nemamwe mapato. Isu tinonyatsotaura kuti akuvanhu kuti kubva patiri panapa kuti tisvike pakubudirira kwatinoda kusvika. Zvinotoda munhu wese uyezve zvinoda kuti tisunge mabhandi chaizvo tinyatsokunya mabhandi edu chaizvo chaizvo kuitira kuti tishande pamwe chete. Hazvingoitwi nekurota aiko. Zvinoitwa nekukurudzira vanhu kuti upi neupi aone chinhu chaanogona kuzviitira iye tichibatana pamwe chete tichivaka nyika yedu. Ndo chinhu chikuru ichocho chebato redu kuti aiwa isu hatidi zvokunyepera vanhu. Chechipiri chamunoona ndechekuti kazhinji kacho navanhu vanongofarira kungotaura nyaya dzevanhu vari mumarocation nemumataundi chete. Asi isu tinotaura kuti aiwa kana tichida rusununguko chaizvo chaizvo tinofanira kurwisa kushaya urombo ihwohwo. Pane imwe nyaya yatiri kutaura mazuva ano yekuti build Zimbabwe kuti mombe dzese kudhibha. Kana tisati takwanisa kuendesa mombe dzese kudhibha tichingotaura nyaya dzekuvaka nzira dzakanaka dzinobatanidza mataundi mahombe chete hatizivi zvatiri kutaura. Nemhaka yekuti nhamo yemuZimbabwe iri kumaruzevha iri mukushayiwa kweruzhinji ruri kumaruzevha. Saka iye zvino tiri kupota tichitenderera tichinova tichinotarisa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwakamira sei kumaruzevha. Hatingotaura nyaya yekungonoita marali pataunship aiwo, asi kunyatsosvika chaiko kumachief, kusvika chaiko kumaheadman, kusvika chaiko chaiko kuvanhu chaiko kuti tinyatsonzwisisa kuti chiri kunyatsonetsa chii chaizvo chaizvo. Kana tazvinzwisisa izvozvo toita mazano anoenderana nekugadzirisa nyaya iyoyo. Saka muchinzwa tichiti mombe dzese kudhibha muZimbabwe, kana mombe dzese dzisati dzakuenda kutibha, hatisi kurwisana nenyaya yekushayiwa.
Vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Vanoa Manyika vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Musakanganwe kuteerera amai Joyce Mujuru muchirongwa chedu chamangwana. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo tichienda kuRussia, uko kuri kutambwa mitambo yeWorld Cup. Mitambo yenhabvu yeWorld Cup yanga yakamira zvakadai nezuro. Mugroup E, Brazil yakarovaiyo Serbia 2-0. Costa Rica ichirovawo Switzerland, ichita mangange neSwitzerland 2-2. Nasi mugroup H mitambo iriko yakamira yakadai. Senegal iyo inova nyika chete yasara yemuAfrica iri mumakwikwi aya iri kutamba neColombia, kuchizotiwo Japan ichitamba nePoland. Muzvikwata zvabudirira mukupinda muzvikwata gumi nezvitanhatu zvasara, kana kuti round of 16. France iri kutamba neArgentina musi wemugovera na4 Maskati. Panguva imwe cheteyo Uruguay ichitambawo nePortugal. Nemusi wesvondo Spain iri kutamba neRussia nenguva dza4 Maskati, apo Croatia inenge ichitambawo neDenmark. Mumwe mutambo pakati peBrazil neMexico unenge uriko nemusi wemuvhuro. Asi chikwata chakasimudza mukombe uyu kuBrazil muna 2014 cheGermany chakaburitswa mumakundano aya mushure mekunge charohwa icho 2-0 neSouth Korea. One you, lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero inawo zvakare. Vakuru vakuru vehurumende neZANU PF voramba vachipa zvikonzero zvakasiyana siyana panyaya yekuti semutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasina kuenda kumusangano kuHwange Colliery Stadium neZuro. Vatsigiri veMDC vorangarira kupondwa nekubatwa chibharo kwavanoti vakaitwa nevamwe vatsigiri veZANU PF muna 2008. Masangano evakaremara oita musangano mukuru kwaMutare. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare mangwana mangwanani. Tokusiyai mina tungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.